chekwata ichi nhasi chadambu ra Hong Kong nemarandi makumi masere nemapfumbamwe mumutambo watambirwa kuBulawayo kuti chibudirire kuenda muSuper Six Stage umo chicharwira chinzvimbo chekuenda kuWorld Cup yemuna 2019. Hamilton Masakadza, uyo anga akanyarira pamitambo miviri Zimbabwe yakatamba, ndiye amuka chibhebhenenga ndokukanda maranzi makumi masere nemana achibatsirwa naBrendan Taylor, uyo akandawo maranzi makumi mana nematanhatu. Asi Skandaraza ndiye atambidzwa mukombe wekuve mutambi akunda vese mushure mekubuditsa vatambi veHong Kong vaviri mumutambo uyo Zimbabwe isina kunetsekana zvakanyanya. Muteveri wemutambo wecricket vaDaniel Charivanda vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa neZimbabwe vachiti ivo vane tariro yekuti kuWorld Cup Zimbabwe inoenda.
Kufara nekutamba kwaita vakomana veZimbabwe vakunda Hong Kong mutoriwo netarisiro yekuti kana paWorld Cup tichakunda.
Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vaBrighton Damu vanoti zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe inokunda vachiwedzera ivo kuti mitambo yasara ndiyo yakanyanyokoshesesa.
Zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe tinokunda paHong Kong apa, asi mitambo yasara ndo yakakosha kuti vakomana vanofanira kushinga tikwanise kubudirira pamitambo yasara.
Zimbabwe yabudirira kuve pazvikwata zvitanhatu zvichange zvichirwira kutora zvinzvimbo zviviri zvakatendekwa neveInternational Cricket Council kuenda kuWorld Cup kubva pazvikwata gumi zviri muZimbabwe pari zvino. Machebrons ari kusangana neScotland nemuvhuro, asi mutambo uyu hausisina basa sezvo zvikwata zviviri izvi zvatobudirira kubva mugungano iri kupinda muSuper Six. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.